takayenda. 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 Zwi mudzi yashe.
Mudzi yashe.
Nyasha. Timbe.
Timbe.
Yeah. Yeah. Ta. Te.
Yeah.
My paper notice kills, my ghetto youths are notice killers. One rapper seen a motor, I see a name a bus. Ex wangu, amai veva na vangu, atumira text, mbuya vashaya, asina gogo, asara nesi rippers. I inonzi hip hop, kana kuti rap music. Music evan vatema, vashava neva tuku. Daka tinga manager, ndaku manage kwa nasabuku. Kungai manager company, no gadra chikafu che huku. Balikata na msoro, akaita big story, akati ita story. Ndalem soro sama tuku akatuk project a brand kunge box stretch a tail inin my eu my SNG project a chibuku shan rukurira kunge my generator dire sugar ndrukutapira ndine chimutunge yo geta ndiri kurema unge mainga vakatakura 50 kg kwa ndira mkwane se boots a great man muri vadiki unge amen I'm na weight kunge my kgs a kvg kunge ma KG ya KV rikuya wa famba na Jesu ndakazwarwa patswa legends 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 rikuya wa ndakazwarwa patswa rikuya wa ndakazwarwa patswa legends 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 ndikufamba na Jesu ndakazwarwa patswa angu ari deep kunge mine ya Mike Chimombe nerurimi rwa stepmother ndichivhura hombe ndaneta nazvo nai kushandisa rurimi rwa mai stepmother havana ngozi haumboita rombe tinyarei abatwana rushiye muri nzvenzvana makaita shona here mirendigare ndavatipa muri kunyanya kuzvifonera muri kutanga mazvibhipa muri kukura musoro zvese nemutsipa music has my jiggies nekutaina kuchipa maskiri anenge jamaster nekuti akaipa number one rapper wezimbabwe number two ndigumbura hakusi kudya kwenzeve haizi sungura music yenyu haibate kunge we zimbabwe kipa ari serious kunge asha rudedzera kuti go deeper ndakudawo ferrari ndine shoma root of all evil ndine shoma root of all evil famba na jesu ndakazvarwa patswa legends 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 ndirikuyamwa ndakazvarwa patswa ndirikuyamwa ndakazvarwa patswa legends 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 ndikufamba na Jesu ndakazvarwa patswa maskiri definition inofanira kuiswa mudictionary kwete kutora zita morikanda muhari vanhu vekumusha kwedu mudao ndijairira stereki munonita yese ndakarara muchibata netiweki muchiinteracta nevamwe varoi kunge networking networking muchitweka tweka kufesi kwangu musina kana hembe madima mbotya mwari hamuna kana mari nyarai kunge nyari sande munoenda kuchurch manheru mune mech chamvari mwari rombe dzai mwari munofunga zvikaitika kuchimoyo ndozvikaitika pakauvhari marepers repenyu ndevana saka istage story inini siyana neni ndakuonai muri mhandu hamuna kana moyo hamuna kana chirandu makazotera kumashure kwangu handinambobvira ndapowa watch chero makazviita judgment yard ndini airandu kuyamwa kufamba na Jesu ndakazvarwa patswa legends 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 ndirikuyamwa ndakazvarwa patswa ndirikuyamwa ndakazvarwa patswa legends 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 ndikufamba na Jesu ndakazvarwa patswa
boere yati mudzi yashe B.O.B.
Greta
Prosper Msarurwa
Simba
Nyasha Timbe Richie
Richmond
Black Rose
Ataranyika
Izvi
Nambata
Anamimi
Ana Audrey Bona
Natalia
Vans
Bona
Ana Chief
Mashaya
Wanga DJ Harry
Sim
Jambi
Maskal
Nigel
Barra